wakomana tiende katirai chacha chimrenga chacha tiende wana mai tiende
vachitaura kumomwe vanhu vaungana kumutasa syndrome vachamisa vati vachakunda mutungamiriri wezano pfa Emerson Mnangagwa zvisina ani anopikisa
gukula izenzo isu tichienda kuma elections tapokana nenyaya kuti vanga vachida kubira kubira kwavaruda kuita takakuona mati chekutanga vanga vachida kushandisa voters roll ndovataenda kuzeke tikati hatiwirirana gadzirisai kana musaine magadzirisa yakwira mutarara taakuenda kuau taakuenda kuafrican union tonovaudza kuti wedu zvake zviya zvamubata kana zvamubata zvinomuwisira mukubira maerekisheni chisa mama chisa gukula izenzo tine zvatiri kupokana nazvo chokutanga tapokana nenyaya yevhotas ro mamiriro ayo vari kufamba vachikunyeberai kuti haamukavhota munoonekwa pamavhotera hakuna zvakadaro vamwe vari kuti tinokurovai kana taakuenda kuranovha hakuna ranov kune ranova tiri kurana ovha Mnangagwa 1-1 zvavhunduka zviyezvi ende nyorai mazita evanhu vari kuvhundusira vanhu because tachinja mupaka gore rino shiri yakabvuta rekeni mbeva ndoine riva gore rino chiza mama chiza
vachamisa vati Zimbabwe Electoral Commission ikatadza kuita zviri kudiwa nemapato ezvematongerwo enyika inofanirwa kusiya basa kuitira kuti basa risarudzo riitwe nevasina kwavakarerekera
panyaya yekumutarara ndaimbodi zeki ngairambe chita basa asi ndatoti pandiri kudzokera kuHarare zeki taakuda kuti ngaimboenda pasaiti tova nevanhu vanomirira sarudzo zviri pachena eproper refere ende vangaita nharo chaunga chandinacho Harare veduwe veduwe takaita demonstration musuno Harare yakaita kuti zi takazadza mugwagwa kubva kuno vamwe aitoti handei kumba kwamunangagwa ndikati mirai 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 isi hatipindi mumba mevakomana hatidi toda zvinhu zviri pamutemo zvinhu zviri papisi no ndakamunzwa Mnangagwa taita demonstration yekuti rudaita zvinhu zvakanaka akuti mademonstration iwaya havhoti iwo unoti havhoti wakavhoterwa nani chebundu wakakukwapaiza kukwekoko ike zvino ndokukwapaiza futi musi wa30 chisa mama chisa
vachamisa vatora mukana uyu kushoropodza mashandiro ezimbabwe broadcasting corporation vachiti vachaendesa kumatare edzimhosva kuitira kuti isarerekere kuzanu pf
zbc zbc inondirwadza kubva redhiyo kuenda kutv am pained by the direction yezbc vanoita kunge vanoripotera zanu pf kushatirirwa zanu pf yet you are a worker wenyika yet you are supposed to be a public servant saka zbc toda kuitora as a task even taking them to court every time vanoripota as if they are an extension of zanu pf the public broadcaster is not supposed to be zanu pf they are supposed to be a public broadcaster zvino kana iri zanu pf broadcasting corporation toda kuti vambokaringwa vagezwe mupfungwa dzavo vasare vakachena vazive kuti vanoshandira nyika chisa mama chisa gukula yes pamaelections ipapo we are worried they are threatening you we know that there is no peace in communities
sachigaro wemadzimai muMDCT amailineti karenyikore vakurudzira nhengo dzeMDC Alliance kuti dzivhote zvinobvisa zano pf mumasimba ekutonga
kuti mapastoro tiri kutora sivhoti tinovhota tiri tega muudzei kuti magumbeze tipe tifuge asi tinonovhota tega aiwa toda kumupukuta kwete zvekutamba raisi iri kuuya regai
kuti mese mazvizira kuti Zimbabwe yakaunzwa zviri nani because of MDC president vachamisa ari imimi munozviziva kuti pasina MDC tese taidai takaparara tsvangira achingopinda muhurumende yemubatanidzwa tose takadya tikaguta vakadzi vakazora mafuta ari nani mese munozviziva
Sachi garo wechidiki mu MDCT vaipi mochidziva vayambirawo kuti kana sarudzo dzikabiridzirwa vechidiki vose vacharatidzira zvine mutsindo
akone best rekuti kana vanhu vakubirira vote tinouya totora mauto kuno anoita kuti munyika muite runyararo ino mtasa ndoya ndinodada nayo pakuita izvozvo ndinokuzivai kubva panguva yekuti muite kuti chikafu chigoveo pachena muno muchaita kuti zvakare vanhu vavhote pachena pasina kubirirwa chinjaiwe maitira akwayo yeshoko handichatauri mashoko akawanda asi ndine mashoko andinoda kuti vatungamiri vezeki pamwe nehurumende vazive isu tiri vanhu verinyararo asi vakatitsvara tinoti tsvaru tsvatu hapana patichagara takachena meso kunge hove kana kuti matemba vhoti ichibiwa tichaita kuti muno muzimbabwe kana zvichibvira elekisheni haitoitwi kana vhoti ichibirwa chisamba machisa kana dzeki namunangagwa vafunga kubira vhoti chavachatanga kumba upenyu hwedu hatisi kuzobvuma kuti tibirwe vhoti takatarisa tichawamuchawakore uya kana yarira hwamanda kunoderai muchiti chamisa chete chete
mumwe wevatsigiri vemdc alliance ambuya viola chimburuka vati vafara nemashoko aturwa navachamisa sezvo achipa tarisiro kuvanhu vakawanda vakatarisana nenhamo munyika
zvigashira kuti pamwe tingaitawo budiriro munyika nekuti pamakore 38 aya hatina kumbonga takanga nanhasi takangosungikana hatina chatinacho hatina mabasa wanautambura saka tirikufunga kuti pamwe pakamboiswa hurumende itsva isisu pangu tiruti kuda nenyasha dzamwari dai tikasviswa anogona kukunda mukomana uyu ehe saka tiri kumufarira ini tiri kugashira chaizvo nemufaro zvaari kutaura ini ndiri kuzvigashira kuti paungagona kuita chenji munyika ehe
vachamisa vaita mumwe musangano kuhauna kumutasa north uye mangwana vachange vari kuswa kubva ukuwo vamunangagwa vachange vachisangana nevatendi kwajohani marangi kusendinoa kwamafararikwa ndakamirira studio 7 kumutasa central ndini lwedhamoyo